manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotambira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekumbovhara nyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Nasi tiri kunzwa kana vanhu vachikwanisa kuteedzera zviri kukurudzirwa zvekuti vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing panguva iyo vanhu vakawanda vachigara vakamanikidzana mudzimba. Mapurisa nemasoja anoswera achivharisa nzvimbo dzinotengeserwa zvinodhaka muchinoi pamberi pelockdown iri kutanga nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika ichange yakavharwa kwemazuva 21 chete kubva nemuvhuro senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Danho rakatorwa nehurumende iri riri kutambirwa nevakawanda asi rasiya vamwe vachichema-chema. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hapana achabvumidzwa kubuda mumba make kuenda kubasa. Kusara kwevashandi vemuzvipatara vanenge vachishanda kurwisa chirwere checoronavirus pamwe nevakuru vakuru vemamwe mapazi ehurumende.
Starting Monday, 30th March 2020, and subject to further review, Zimbabwe will be under a total lockdown for a period of 21 days. This means all our citizens are required to stay at home, except, of course, in respect of essential movements related to seeking health services, to the purchase and procurement of food and medicines, and for other essential supplies and critical services.
Danho rehurumende iri rarumbidzwa nemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa.
Mashoko atingatanga nenguva tichikurudzira kuti anga achiitwa nekuti sumuono wedu ndokuti zviri nyore uye zvakachipa kuti tidzivirire pane kuzorapa. Muchirungu anoti prevention is cheaper than cure. Saka kureva kuti zvaitika izvi uye zvanzi Zimbabwe imbomira mashoko atinowirirana senyika haasiri ematongerwo enyika, zvava zvekurarama, zvava zveupenyu, tichitarisira kuti nyika yedu inoda ani naani kuti anga ari mupenyu achirarama.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzirawo vezvitoro zvakapiwa mvumo yekuvhura mabhizimusi avo kuti vasakwidze mitengo yezvinhu panguva iyi vachiti sangano ravo richatora matanho akaomarara kune vachawanikwa vachikwidza mitengo zvisina mwero.
Vezvitoro tinovakurudzira kuti ngavasakwidzewo mitengo. Takaona kune dzimwe nyika kuti panomhanya vanhu vachinotenga vanobva vakwidza mutengo. Saka isisu tapa danho nekuti mitengo haisi kuzokwira, mitengo yatingati mabasic commodities, zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega, tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vakakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo panguva iyo nyika ichange yakavharwa. Vamwe vashandi vakaita saamai Mesia Muchichwa vanoshanda pane imwe kambani iri muEastleigh muno muHarare vati vatoziviswa nevakuru kubasa kwavo kuti vachabatirwa mari nekambani yavo pamazuva vachange vasiri pabasa zvichitevera danho rakatorwa nehurumende iri.
Maindians, vedu maindians vanoita vanokutorera madeza avakubhadhara.
Izvi zvashorwa nemutungamiri wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati vachatora matanho akasimba kuvashandirwi vanenge varegedza kubhadhara vashandi panguva yekuvharwa kwenyika iyi.
Saka chaitika icho hatina kuitika nokuda kwevashandi, zvaitika nokudawo kwaMwari. Saka vamabhizimisi vanofanira kunzwisisa yavanoti corporate social responsibility iya, ndopavanofanira kuti ioneke tisati tatombodzika-dzika kusvika kumutemo. Saka tinotarisira kuti mabhizimisi ose achabhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro, nekutobatsira vashandi nedzimwe mari dzekuti vatenge chikafu nekutenga zvinounza utsanana, sipo dzokugezesa vari mudzimba dzavo nemhuri dzavo. Izvi hazvide kurudziro. Kambani inenge isingaite izvi tichainyadzisa zvakanyanyisa, nokuti haifaniri kunga ichiwana bhizimusi kuvashandi vevamwe vari kubatwa zvakanaka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu kutinzwewo divi ravo, sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Zvichakadai, mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vati vari kutambira danho ratorwa nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19. Asi vakurudzira hurumende kuti ibvumidze vanotengesa mumigwagwa kuita basa ravo vari munzvimbo dzavanogara, sezvo vachiti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa pamwe nekuita mabasa emaoko.
Isu seboka tinogonawo kubatsira nezvokupfeka zvakachena, kusanganisira even zvekukavha miyamuromo nemhuno zvatiri kuona zviri kungoshandiswa nevanhu vese nemagloves, kuti mamembers edu ange achishanda achichengetedza futi upenyu hwemakastomers avo.
Zvichakadai, vachamisa vakurudzira hurumende kuti itaure nedzimwe nyika vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti vabatsire veruzhinji nechikafu, kuitira kuti veruzhinji vasaziye nenzara panguva iyo nyika ichange yakavharwa.
Tine kurudzira kuti hurumende pachayo kubudikidza nemari inenge iri muhombodo yenyika kana kuti shamwari dzakatikomberedza vane mari dzakawanda vari kune dzimwe nyika vanoda kubatsira makambani, machechi nemapoka akazvimiririra kubva civic society, international partners, our global partners, vaungane vabatanidze nekuverengedza pfungwa kuti vabatsirewo avo vanenge vachishupika, vasina chikafu, vasina hupfu, vasina mpunga, vasina zvokudya, vasina zvekunwa. Ndo zvatinoona sekuti zvingagadziriswa. Saka takurudzira kuti ngapave nevanenge vane kutambudzika kwokudya nenhamo, nokuti muZimbabwe taita nhamoka mbiri yokuti uku kudumbu tiri kuparara nenhamo, nenyaya yeushayi, nenyaya yekushaya chikafu nedraught.
VaMnangagwa vakakurudzirawo makanzuru ose munyika kuti aone kuti abvisa marara mumisha inogara veruzhinji panguva iyo nyika ichange yakavharwa, senzira yekuti nyika yose inge yakachena. VaMnangagwa vakatiwo hurumende ichaonawo kuti vashandi vemuzvipatara vachange vari pabasa vawana mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere, uye vakatiwo hurumende ichaona kuti veruzhinji vachange vaine mvura panguva iyi. Veruzhinji vaswera vari mumitsetse vachitenga zvokudya segadziriro yekuvharwa kuchange kwakaitwa nyika kubva nemuvhuro. Chirwere cheCOVID-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose, uye hurumende inoti muZimbabwe chirwere ichi chabata vanhu vanomwe kusanganisira vazororo Makamba avo vakaurayiwa nechirwere ichi nemuvhuro. Nyika dzakawanda pasi rose dzakatora matanho ekuti veruzhinji vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisana nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zviri kukurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus zvekuti vanhu vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing zvinogona kunetsa kuteedzera mumisha inogara veruzhinji, umo vanhu vanogara vakamanikidzana sembeva. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chimwewo chiri kukurudzirwa kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura yakachena senzira yekuti vasabatire chirwere checoronavirus. Panguva iyo pombi dzemvura mumadhorobha nemaguta akawanda dzisina mvura yacho. Mumwe mugari wemumusha wemufako semarare vaJeans Piri vanoti havaoni izvi zvichiitika nekuti vanogara vakawanda uye mvura yakachena iri kunetsa kuwana.
Pamba ndeidziri about 12 ifo rungi zvekuti 1 meter izva zvindune zvichiita plus nyaya running water iyi ezvezvimvura yacho yaenda pachibhorani hamenotoita sei because vakurambidza vanhu kuungana vachiti 1 meter 1 meter teta kuda kundotora mvura pachibhorani saka hapane nyaya.
Mumwe anogara pamba imwe chete navapiri vawarin Jonas vanotiwo zviri kutaurwa izvi zvinogona kuitwa chete kune vanhu vane dzimba dzakakura uye vaine mhuri shoma. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vagare kumba kana lockdown inoita sekuti hurumende inovakoshesa asi vakati upenyu hwakavaomera nekuti hurumende iri kutadza kuvariritira.
Vangaite nguva vari kutityira but hapana kutityira kwavari kuita because vanhu vese vakatofa kudhara because kugara kwatiri kuita mvura hapana zvonzi tozoita magariro akanaka kana magara mudzimba hapana zvazvinobatsira.
Asi mumwe mugari wemublock 8 Mumbare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti coronavirus yacho ichanetsa kudzivirira nekuda kwemagariro ekumanikidzana avanoita mumahosteri pamwe nekushayikwa kwemvura yakachena. Munyori mukuru musangano ravana chiremba vanoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuti vanhu vagare kudzimba dzavo zvisinei kuti vanogara vakawanda here kana kuti kwete. Dr. Matara vanoti kana vanhu vakagara padzimba dzavo hapana anounza chirwere ichi uye zvakakosha kuti vanhu vaitewo utsanana nekugeza nemvura nesipo.
Tinonzwisisa kune vamwe vanogara mudzimba vari family members vakawanda vachigara paimba imwe chete asi tinoti kunyange zvakadaro garai mudzimba dzenyu idzodzo nekuti as long as pasina munhu ane utachiwana kunyange makawanda zvakadini pamba mukasabuda muchinotora utachiwana panze haukubatei muri mudzimba dzenyu. Saka zvakakukosherai zvakakoshera mhuri yenyu kuti mugare mudzimba musafambe fambe nekuti mukufamba panze muchinosangana neuwandu hwevanhu vanenge vabvawo kunzvimbo dzavabva vamwe vabva kunze kwenyika nopakutora utachiwana muchidzokera nawo kumba.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu pekugara zvakanaka senzira yekudzivirira zvirwere zvakaita secoronavirus. Vati kunyange hazvo nyaya dzakaita sekuti vanhu vasaungane uye kuti vagare vakaparadzana kana kuti social distancing dzakakosha, chinhu chikuru chinodiwa pakudzivirira coronavirus kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vageze maoko avo kuitira kuti agare akachena nguva dzose.
Chandinoona chinobatika chinogona kuitwa nokukurumidza kudzivirira coronavirus kuti imhanye zvikuru mahigh density area medu kusupplya mvura yakawanda. Hurumende ngaipe mari yakawanda kumakanzuru vasupply mvura yakawanda nemabhauza kunyange zvibhorani. Chibhorani chinogona kudrilliwa in one day chikatoshanda. Tinokurudzira hurumende kuti iite itarise zvinhu zvese izvozvo kuti zvinoshandika nazvo ndezvipi. Ndinoona kunge masanitizer ari shure kwemvura. Mvura ndo iri panumber 1 mvura nesipo vanhu ngavageze nemvura nesipo.
Kunyange hurumende ichiti vanhu havafaniri kuungana vanhu vari kutoungana kuzvibhorani mumaguta sezvo vasina mvura dzemupombi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende sezvo gurukota rezveutano Dr. Obadaya Moyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Asi vamoyo vakaudza vatori venhausvondo rino kuti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zveutsanana nguva dzose kuitira kuti vasawirwe nedambudziko rechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo pari kukurudzirwa utsanana, coronavirus yakatobatawo vamwe vatungamiri venyika dzakabudirira vakaita sava Boris Johnson vekuBritain, Prince Charles vekuBritain, mudzimai wemutungamiri weCanada amai Sophie Trudeau, dzimwe nhengo dzeparamende muAmerica pamwe nevashandi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence nevamwe. Kusvika pari zvino coronavirus iyo yabata vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru pasi rose yakabata vanhu vanomwe muZimbabwe uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya mukutanga kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vagari vakawanda muchinoi vanoti vatambira zvirikuitwa nemapurisa nemasoja ayo arikuvhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka muguta iri. Asi vamwe vagari vaswera vachimhanya mhanya vachitenga zvekudya vachityira kuti zvingangoshayikwa muzvitoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva nezuro mapurisa nemasoja ari kutenderera muchinoya akawanda achivhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka. Kuwanda kwemauto nemapurisa mumigwagwa kuri kuitawo kuti veruzhinji vapindwe nekutya sezvo nguva zhinji mauto achizivikanwa zvikuru nekutyora kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemumusha weruvimbo muchinoi makare vachatenda chitache vanoti danho rakatorwa nemapurisa kubva nezuro rakanaka chose sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus vari kuwanda munyika.
Mapurisa zvakatanga kuita nezuro muno muchinoi chinhu chatinoona chiri chinhu chakanaka o chinoizoti tikwanise kuita kubata chirwere ichi. However, vakanonoka chitarisira kubvira panga pakataurwa kare kunzi ngatitange kuita mameshures avanhu ndavasaende mumabia hose vanhu ndavasaende mumachechi nezvimwe zvakadaro. Saka tinoona kunge vakatiregerera zvakaisoti pamwe chirwere zviwande.
Asi muzvare Raiza Basa vanoti kufamba kwemasoja mumigwagwa kunopinza kutya kukuru muvanhu zvichitevera kukuvadzwa nekuurayiwa kwakaitwa vanhu vakawanda gore rapera. Muzvari Basa vanoti kuonekwa kwaitwa masoja ane zvombo mumigwagwa kunogona kuve kwapa kuti vanhu vamhanye muzvitoro vachitenga zvinhu sezvo zvinhu zvisina kujeka kuti zvichange zvakamira sei kutanga nemuvhuro apo mutemo wekurambidza vanhu kubuda mudzimba dzavo wakataurwa nemuchungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uchatanga kushanda.
Ende kuona vanhu vakutenga shopu yese because ndiyomo izvezvo fambai malokesheni zvizvivanhu vanhu vakaona.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaIan Kohera vati mapurisa achange achivharisa mabhawa nenzvimbo dzose dzinoungana vanhu kunyanya nguva dzemanheru. Mutauriri weZimbabwe National Army vaOfiasi Makotore havana kukwanisa kupindura mibvunzo yedu vakatitise mibvunzo iyi mutsamba mbozha kuitira kuti vazoipindura kana vachinge vadzokera kubasa. Asi kuvharwa kwezvitoro nenzvimbo dzekutengesera munyika kwatambirwa zvakasiyana siyana vamwe vachiti danho rakatorwa nehurumende rakanangana nekuchengetedza utano hwemunhu wese. Vachitati vanoti kurwadziwa nenzara kuri nani pane kufa sezvo chirwere checoronavirus chiri kuuraya vanhu.
Shutdown yakanaka wezinesuwe titikwanisa kudzivirira zvirwere chirongwa chatiri kusapota chaizvo dai vanhu vakwanisa kuteerera zvataura purezidenti zvinoisa kuti chirwere chichakwanisa kuspreada bo chirwere chiri kuuraya. Pakukanganiswa kwokurarama kwedu heti vanhu vanorarama kubva muruoko zvichienda mukanwa saka zvinhu zvichatirwadza asi kurwadza kwacho kuri nani pano kuti tife nechirwere ichi.
VaIsrael Nyandoro vanoti kunyange hazvo danho rakatorwa nehurumende rakanaka chimwe chinhu chakakosha ndechekuti hurumende iite basa rayo nemazvo kuitira kuti muzvipatara zvose pamwe nemuzvitoro zvemishonga munge muine zvose zvinodiwa kana munhu achinge abatwa necoronavirus.
Kukutonzwa panodiwa maventilators, panodiwa protective yatinonzwa kuti yakasvika ndo zvinhu zvatinoda izvozvo. Marequirements anodiwa muzvipatara zvichachengeta vanhu vane urwere hwecovid-19 anenge amo. Saka tiri kunzwa kuti zvinhu izvozvo zviri kuuya saka zvinofanira kunge zvaa in place.
Mumwe anga achitenga zvekudya zvakawanda muchitoro cheTM muchinhoi vaTyson Munyaradzi vanoti nyika yawirwa nematambudziko maviri ekuvharwa kwezvinhu nenzara sezvo pasina mari uye mitengo yezvekudya ichikwira zvakanyanya nguva dzose. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende nezuro vanhu vakawanda havasi kuziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira papi kutanga nemuvhuro apo hurumende iri kutarisirwa kumwaya mauto nemapurisa mumigwagwa nemudzinzvimbo dzinogara vanhu achiona kuti urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vagare mudzimba huri kutevedzerwa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yashika nguwa yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rapfuura tanga takati tichakupai hurukuro yatakaita naamai Rita Nyampinga, asi pari zvino hatichakwanisai kukupai hurukuro iyi. Saka tichange tiri kutaura naamai Mildred Munjanganja vesangano reZim Thrive, avo vari kuedza kuunganidza homwe yekubatsira vari kusangana nedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu, amai Mujanganja. Mungatitsananguro here nezvesangano renyu uye nemabasa amuri kubata pari zvino?
ZIM Thrive takaitanga gore rapera tichida kubatanidza nyika tichiti ngatiendei kumba muna April tipembere independence yedu, tione hama neshamwari dzedu, tifare zvikabva zvakuona nekuti tava pakati pecoronavirus. Saka tabva tati okay, tichiri kuda kubatsira nyika yedu, toita sei manje? Vanhu vese ava vanga vari vachititevera vachiuploada vachiti ngatiitei izvinhu zvakanaka kubatsira Zimbabwe, vasara vasina zvekuita, vari kutya, havasi kuziva zvekuita. Tikati ngati titorai pfungwa dzedu dzese neall our effort toisa towards kubatsira situation yatinayo iye zvino. Zvatiri kuda kuita ndezvekuti tiwane mari yekuti tiise mapersonal protection equipment and supplies muzvipatara kuti tibatsire madokta edu nemanesi edu vari kufanira kuchengeta nekubatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus.
Sangano renyu iri rakakura sei uyezve munobva kupi nekupi?
Churu kwose gurupu redu rine vanhu vanobva kuUK, kuUS, Canada, Egypt, kuZimbabwe, kuSouth Africa, Australia. Hapana nzvimbo the whole world pasina munhu weZim Thrive neCOVID-19 Zimbabwe. Iye zvino Facebook group yedu inonzi COVID-19 Zimbabwe ine vanhu 62,000 vari kutera group irori tichivabatsira tichivaudza updated information. Tine madokta ipapo vari kupa vanhu information inovabatsira.
Muri kushanda nevanhu vari muhurumende here? Tichitarisa kuti mati muri kuda kuti munoisa michina kuzvipatsara uyezve vari kutambira sei zvirongwa zvamuri kutaura izvi?
Isusu ZIM Thrive tine MOU nehurumende yekuti ngatibatsanidzei, ngatishandai tose kuti tibatsire Zimbabwe. Iye zvino patachinja direction yedu yekuti ngatichibatsirai Zimbabwe pacovid-19, tanyora tsamba kuhurumende kuti aidia April yazokona yekuti ngatiitei independence. Saka zvatakuitai zvino ndezvekuti tiri kutora madonation kuti tigobatsira zvipatara. Saka ndo direction yatiri kuita, tiudzeivo kuti tofamba sei, tobatsira sei. Saka izvino takamirira tsamba inobva kuhurumende vachitiudza direction yacho yokuinda ndatsvigar.
Muri kutsvaga mari yakawanda sei uyezve pari zvino matotanga here kutsvaga mari iyi?
Saka mari yatiri kutsvaga i 25,000 iye zvino. Tatanga GoFundMe yamunokwanisa kuwana pa www.zimthrive.com. GoFundMe iri public, yakatangwa nemacitizens eZimbabwe, group redu iri kuranwa nemacitizens eZimbabwe tichiti chero tikaisa $1 tose tinokwanisa chero kutenga mamask, magloves, masanitizer. Mari yacho ikakura pamwe tinokwanisa kutenga maventilator. Tinotiwana dokta vari kuZimbabwe uko vari kutarisa zvipatara zvose munyika mose kuti okay, zvipatara zvacho zvinenge zvichichengeta vanhu zvingani. Saka Dr. Grant Murawamema ndivari kuita head that project yekutudza kuti zvipatara zvakamira sei. Ndiani head doctor weeach hospital vanenge vachichengeta vanhu and masupplies avo akamira sei? Saka tiita tirikufanira kuvatengera isusu. Ndo homework yatiri kuita iye zvino.
Mungati pari zvino maane mari yakawanda sei paGoFundMe apa?
Apa GoFundMe pandapedzira kutarisa, within 6 hours takwanisa kuita $1,100 pa GoFundMe papa. Tiri kuona kuti vanhu vari kuda kubatsira kuti tibatsire nyika yedu panguva yakaoma.
Pane vamwewo vanombotya vachiti mari idzi dzikawanikwa dzichipinda muhomwe yehurumende dzinogona kuzonyura, munotii nemazwi aya?
Izvo hadzisi kufamba mari yacho kurumende tiri kuenda kuzvipatara tichiti muri kudei saka tiri kuita leverage team yedu kuti ngati toziva kuti mahosipitari yavari kutsvakei totenga zvinhu zvacho isusu toshandisa vanhu vemutimu yedu vanoita macarrier nemafreight voendisa zvinhu zvacho kumusha uko initiativa iya iri apolitical haisi yehurumende ngeyevana vezimbabwe saka tiri kuti isu sevana vezimbabwe ngatibatsire nyika yedu tichibatsira nyika yedu direct saka mari yacho haisi kuzoenda kuhurumende
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Mildred Mujanganja vesangano reZim Thrive kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandeviri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro yemukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights amai Michelle Bachelet avo vakakurudzira kuti nyika dzakatemerwa zvirango zvinge zvichibviswa kuitira kuti dzikwanise kurwisana nedenda recoronavirus. Hurumende yeZimbabwe yakatsigira kurudziro yaamai Bachelet yekuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Tinogamuchira ine mufaro vaMavhinga muchirongwa chedu. Mungatiudzawo maonero enyu kana pfungwa yenyu pamusoro pekurudziro yeUnited Nations yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Hongu ichokwadi kuti sangano repasi rose reUnited Nations riri kukurudzira kuti kune nyika dzakatemerwa zvirango. Zvirango izvozvo zvimbobiswa kuti zvisakanganisa kupamusoro kwemishonga nezvimwe. Asi zvakakosha kuti tizive kuti Zimbabwe haina zvirango zvayakatemerwa parizvino senyika. Zvirango zviriko zviri kuvanhu. Hakuna zvirango zvingakanganisa kana kutadzisa Zimbabwe kuti iwane mishonga nezvimwe zvakakosha zvekubatsira panguva ino yecoronavirus. Tinoziva kuti sangano reUnited Nations parizvino riri kutotsvaga mari richipema pasi rose kuti ribatsire nyika yeZimbabwe. Masangano akaita seWorld Food Program kuZimbabwe ari kuyamura vanhu nechikafu. Hapana chikonzero chiripo uyezvewo vanokwanisa kubatsira pasi rose vari kubatsira nyika yeZimbabwe. Mazuva mashoma apfuura muzvinamari wekuChina vaJack Ma vakatumirawo zvikwanisiro kuZimbabwe zvikagamuchirwa zvikatambirwa nebazi reutano muZimbabwe. Kureva kuti zvese izvi zviri kuendeka zvakakosha kuti vatungamiri venyika yeZimbabwe vaite nepavanogona pese kuti vanhu vese vabatsirike nekuti dambudziko guru riri kuZimbabwe nderehuori riri kutadzisa zvinenge zvatumirwa kuti zvibatsire vanhu kuti zvisvike kuvanhu vari pasi zvoperera kune vari kumusoro vanenge vaine zvikwanisiro nechekare. Zvakakosha kuti munhu wese awane kuchengetedzeka mukati menyika yeZimbabwe kunyenyenyaya panguva yakaoma kudai yecoronavirus.
Tinotenda zvikuru vaMavhinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kugweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.